kune nyaya nhatu dzanga dzakaendeswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Dare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. Helen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vamutsoaled araifanira kutorwa pasina kukonsulta kana kutaura nevanhu vanga vaine mazekipenzai. So ipapo dare rakareserva judgment nyaya yacho yakanzwika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa vamukaitobi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiriri vadepartment ramutswanet anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwima. Saka vakawirirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzwika nedare, asi vari kuwirirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinowirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa dai takazvimirira tega taigona kubudirira. Inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakonzida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana vezimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yesouth africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zvezimbabwe zvanga zviri pamazekipr zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana. Asi zvazvinoreva ndezvekuti pamatare paanenge achidzeya madeadline aya anenge akatarwa nehurumende yesouth africa anenge achingachanyanyishandi. Zvinoreva kuti pamwe vane mazp vanenge vasingakwanisirana nemapurisa vachinzi vari illegal. Asi chazvinonyanya kuva affecta kumabasa, nekuti makambani anenge achichina confidence nemapepa aya ezp. Mabhengi takatoona matambudziko akatanga kubuda kare, mabhengi achivhara maakaunti evanhu achiti aiwa ini mapemiti enyu akaexpire. Saka takaramba tichizvichibva matambudziko kubva ari kusangana nevanhu kuzvikoro chaiko, vana vechikoro vamwe zvimwe zvikoro zvinototi aiwa mapepa enyu haachashandi, takuda mapepa manyowani. Saka iyi ndosaka ndichifunga kuti dare rinofanira kuti rikurumidze kugadzirisa nyaya iyi, nekuti upenyu hwevanhu hwakawanda hwasiyiwa huri muchadenga husingazivikanwi kuti huri kuramba huchikwira here kana kuti huri kudzika pasi.
Tichinzwa iwo hurumende yesouth africa kana kuti vamotsoledi vachiti magweta awo haana kunyatsovamirira zvavanga vachitarisira, hationi here vachipikisa nyaya iyi kune matare epamusoro?
Isusu tanga tagara tichitarisira izvozvo zvisinei, nekuti ndiani achahwina panyaya iri kunzwika iyi? Kana vemazp nevehelen suzman nyaya yavo vakasaiwana zvavanga vachitarisira, tinotarisirawo kuti vaichallenja kumatare ari pamusoro. Gurukota resouth africa vamutsoaled tinotarisirawo kuti vakarudza nyaya yavo vaichallenja futi kuenda kumakota ari pamusoro. Ndosaka tiri kuti mukoma jonga nyaya iyi ichiri kure nekupera. Inogona kutotitorera mimwe mwedzi kana gore chairo zvichida. But painenge ichidzeiwa iri kumatare, zvinoitira kuti mazp holders haakwanisi kuzonzi ari illegal at that point kusvika dare razopa mutongo waro. Asi tinotarisira kuti vanhu vacharamba vachikakatana mumatare kusvika vasvika pamwe zvichida ichatosvika kudare rekupedzisira chairo rinoona nezveconstitutionalism.